veruzhinji vese vanoritambira nemaoko mairi chaizvo chaizvo nokuti chero chunhu chese chunhu chinoita kuti magariro evanhu achipe kudarika zvaariko zvino izvi chunhu chinotambirwa munyika isina mari sezvatiriko zvino izvi
tichitarisawo danho irori vamufukare harinawo here zvarinokanganisawo kune vemakambani tichionawo kuti vazhinji vari kungochema nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumakambani
makambani achaafektwa zvakanyanya ndivo vemamobile vemafoni mbozha ivavava asiwo futi pane kutaridzika kwekuti vava vari kuchaja machajes avo zviri fee here chinonetsa apapa jonga ndechekuti Econet Wireless yakamboda kuredusa machajes ayo sometime ago and ikathreatenwa nokukanselerwa license yayo nokuda kwaizvozvi uye kana ukatarisa zvefuti unoona kuti machajes edu isusu ndiwo akakura kudarika vamwe vese vemuregion saka isusu semausers hatisina shuwa manje kuti machajes atiri kuitirwa aya ari fee here haasi fee here pane zvinhu zvatinoonawo hedu zvimwe zvokuti zvinogona kuitisa kuti machajes ave akakura zvisiri necessary for instance each cellular company iri kuzviitirwa mabase stations ayo weyezi kana ukatarisa kuna vasouth africa vese vanosenzesa mabase stations mamwe chete machajes avo oita lower so we wonder kuti isusu why is it kuti kampani imwe neimwe inotofanirwa kutoset up its own base stations ichiita zvii chiita zvii saka sevasenzesi we are not sure kuti is this thing going to be good for the companies here but it will certainly be good for the consumer
mungava neruzivo here kuti mune dzimwe nyika umo vaangashandisa mari per minute
not really jonga all I know is ndandiri kusouth africa ndakatodzoka nezoro chai chai asi ukajusa ne100 rand inova less than $10 kunoku shuwa unotaura ukaone nhamo chaiko chaiko sewazona weyezi kunoku so $10 haindiitiri zuva wazona